ndinofara zvikuru, zvakanyanyisa zvikuru, nemutongo wakapiwa nezuro nedare guru renyika reconstitutional court, tichinyanyotendazve kutsoropodzwa kwakaita nyaya iyi nedare rose, nokuti zvinonzi izvo nomutemo, kana uri iwe muchuchusi mukuru kana kuti prosecutor general, unofanirwa kunge usina kwawakarerekera. Saka kana asina zvikonzero zvaanopa zvinogutsa zvokuramba kuti achuchuse munhu anenge achinyevedzerwa mhosva, unofanirwa kunge iye achitsanangura. Nokuti apa tinoona kuti nyaya yakazoenda constitutional court, vaakutoti vatomana vaita muchirungu yatinotiyo contempt of court.
Vanguni, pfungwa dzenyu nemaonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo, pamwe nemashoko ataurwa navagutu.
Handidi kuti titange kutaura zvemabato atinobva kwaari, kuti titi isu zvakaitwa izvi zvakaitwa nemunhu anosapota basa rezanu piyo. Chokwadi ndechichi, kana court yehigh court yatonga, munhu wese ari munhu muzimbabwe anofanira kuti ateerere zvataurwa nekoti yacho. Kana supreme court yataura zvainenge yataura, munhu wese muzimbabwe anofanira kuti ateerere izvozvo. Kana constitutional court yataurawo, munhu wese anofanira kuti ateerere zvainenge yataura. Kana usingafare nemutongo wacho, unofanira kuti utange wateerera chese zvavataura, woita zvataurwa nemutongo wacho. Ndozvatinoziva kuti ndozvatinotambira kuzvaisadai zvafanira zvakaitwa. Asi kuti tichitaura kuti zvaitaurwa naatomano zvanga zvakanaka zvanga zvakaipa, constitutional court yakati kana une zvaunda kuti taure iwewe, tanga waita zvidiwa nekoti yacho first. Wadaro unenge watena uchitai waga zva kuti muite inonzi review, tarisai apa nepaka. Bo zvaitaurwa naatomana hazvisi zvinhu zvekupenga.
Vagutu, toti zvinhu munyika zvakamira zvakanaka, mitemo iri kuteerwa, tingaona here vatomana vachizoramba vari muchuchisi mukuru wenyika paitika nyaya yakadai?
Zvinhu zvaitwa navatomana izvi zvinonyadzisa. Vangadei vachimira havo basa. Enda ndini vatomana hanhasi aindingadei ndatonyora mwati muna president kuti president ndinotendawo nomukana wamakambondipa kuti ndiite muchuchisi mukuru wenyika, sezvandaita zvosvodedza ndoda kutiwo ndichiregedza basa. Nokuti vakasadaro zita ravo rasviba.
Vanguni, vatomana vosiya basa here sezviri kukurudzirwa navagutu nenyaya?
Vakamupinza basa, vanoziva kuti chichaitika ipapa. Vakamupinza basa, nai vatomana vacho vachagara pasi vachataurirana vachaita zvakanaka kuti vaite. Saka kuti varegedze basa, vakamupinza vacho vachata vachaongorora nyaya yacho voona kuti voita sei.
Vagutu, danho raitorwa navatomana here ringava nechekuita nezvematongerwo enyika here?
Izvo ndo zvakanyanya zvangotaridza izvo kuti vatomana vakanga vapeka heti dzedu mapolitician. Zvino vangadei vakaziva iwo kuti kana uri prosecutor general, ndosazviri, kana uri prosecutor general, umbiro remutemo rinoti uteuri pachinhano chasupreme court judge ibasa repamusorosoro, unofanirwa kunge usina kwawakarerekera. Vatomana vakambobuda mapachena makore mashoma shomapfuura vakati ivo aihadhi zanupiya supporter. Zvino hazvizodi kuti waane basa iri rouchuchusi hukuru woita futi political activist. Izvi zvangotaridza kuti muchirungu tinoti he is no longer fit for purpose.
Vanguni,
zvekutaura bambiki zinyaya dzavo dzemdc, ndoda kuti nditaure kuti he never said he was a diehard ZANU supporter. It's not true. Vakati ivo munhu wese muno muzimbabwe ane bato raanovhotera, inini pandinovhota ndiona mapolisi ezanu pepa akakodza kuti ndinoafarira chete. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. But kana akuzoti uyu anenge atadza mhosva ari wezanu pepa asunge, hatizvikudze izvozvo. Munhu wese anenge atadza anofanira kuti asunge. Izvi zviripo izvi hazvinei nekuti zanu pf yakereke nazenipas. Zenipas handize bato rake ini. Uyu kereke akapinda muparamendi, haasi zanu pf member of parliament. Akapinda ari independent.